zungu yeji mambu
zara zarura
itema jema chori
zara zarura
chakatora pendeke
zara zarura
achikomu harari
zara zarura
achenjo muchu
zara zarura
wanei makapigwa
zara.